nevagari vekwaMahachi echipingiro raDistrict Council vari pasi paChief Musikavanhu vaenda kudara nemhosva vari kupomerwa yekuti pavari kugara pavanenge vachigarapo vari kunzi vakaita invedi vachizizve vari kuvaka zvisiri pamutemo vari kushandisa Regional Town and Council Act neCommunal Lands Act asi izvi vagari havasi kuzvibvuma nekuti pavari kugara apa vakatanga kugarapo upenyu hwavo hwese ndopavakazvarirwa asi ingori nenyaya yekuti nharaunda yavari iyi yaakuda kunzi iitwe dhorobha ringati urbanization
zvafamba sei imo mudare uyezve ndiani ari kuvapomera mhosva iyi
mhosva iri kuitika iyi ndimakwikwa aripo pakati pechipingiri raDistrict Council nevagari dare raona kuti mhosva yavahongu vari kupihwa asi panga pasina mawitnesses yekuti ari kuvati pamuri kugara apa hapasipo uye hamubvumuzi unge muchivaka ndiani zvaoneka kuti vagari vari kutaura nyaya yehistori yavo yekuti avo ndopatanga tichingogara kubvira makare nyaya yavo ndoyanga yanzwika chashayikwa nhasi ndevaya vanga vachivapomera mhosva yatingati mastate witnesses saka nyaya yanzi ienderere mberi musi wechitatu 28 February kuitira kuti pange paine mawitnesses estate anenge achinyatsotaura kuti mhosva iri kupirwa vagari iyi iri kubva papi uye iri kukanganisa section ipi neipi mune zvakadzara
tinoona zvakare kuti izvi hazvisi kuitika kuchipinge chete asi taona nhasi kugwanda kuine vamwewo zvakare vamiswa pamberi pematare vachipomerwa mhosva yakada kufanana neiyoyi munotii nezviri kuitika izvi
tinorwadzikana nekushushikana sevatungamiriri venharaunda uyewo semasangano akazvimirira ika kuti hazviri kungooneka kwese kwese tangataura nenyaya dzekubhikita taitaura nenyaya dzekuchivi chivhu totaura nyaya dzekwamutoko totaura nyaya kwakawanda wanda kuri kuitika nyaya dzakadai idzi mapazi ehurumende atingati kabhineti vakaita musangano vakaona kuti aiwa nyaya idzi dzeland acquisition dzinofanira kunge dzichimbomira nekuti hadzisi kufambiswa zvakanaka ndosaka tiri kutoshamisika kuti seiko nyaya iyi yekwaMahachi yavaramba ichienda mudare ichinzi kuenda kutrial nekuti inyaya dzanga dzadzingadzimbomiswa.